A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 4th, 2018, where today we'll be discussing about the cholera epidemic and its impact on families as well as the price increases. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Again, welcome to the Women's Roundtable. Today you are looking at the cholera epidemic, which has claimed 50 lives. We will also be looking at the price increases and how they affect families.
And to join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we're also live streaming. You can catch us at VOA Studio 7 and also VOA Shona and VOA Ndebele and join in the conversation right away.
Yes, and the Health Ministry yesterday launched an immunization program where it will be administering vaccinations to people living in the most affected suburbs of Glenview and Guwatana.
Let's take a listen to Dr. Portia Manangazara of the Health Ministry when she was talking about the program and what they're hoping to do.
Taparura chirongwa chekupa vagari vemuHarare. Takanangana ne 4 suburbs kutanga, Mbare, Glen Nora, Glenview ne Budiriro. Saka taparira zviri pamutemo kuBudiriro, tichitungamirirwa naMinister of Health vaOmoyo. Tanga tine zvakare meya weguta reHarare nevanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi. Sekuziva kwenyu kolera yatekeshera muHarare. Pari zvino masuburbs 22 ane dambudziko rekorera. Asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masuburbs 4 andataurayo. Saka takawana rombo rakanaka senyika. Takapuwa zveemergency half a million doses zveoral cholera vaccine. Saka kubva musi wa 3 October kusvika musi wa 7 October. Vagari vekumbare Budiriro, Glenview neGlen Nora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva vana vechikoro tiri kuvaona kuchikoro kwavo ikoko. Vamwe vagari vemucommunity kumacommunity center, kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano. Tiri kuavoida zvipatara makliniki nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko rekorera. Munhu wese akasununguka. Nhomba yekorera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi. Saka as long as you are 1 year and above, unokwanisa kunowana nhomba yekorera iyoyi. Tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlen Nora vamirire mukana wavo nekuti musi wesvondo shondo rineri tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.
We were hearing there from Dr. Portia Manangazira, the epidemiologist for the Health Ministry, talking about the program that they are having in some of the worst hit areas by cholera.
Yebo ke siyalambulela kuhlelo lwethu lamhlanje lapho esicubungula khona ezikhathaza abesifazana. Lamhla ke siphatha udaba lwesikhudo secholera lona esaqhamuka eHarare emalokitshini ambalwa. Kodwa sizaphinda sikhangele njalo uhlupho olukhona elizweni olokuqonga kwentengo yempahla. Siyananzelela ukuthi impahla iqongile ikakhulu kumaviki lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Kodwa abanye bathi ingani ukuqonga lokhu sokuphezulu kakhulu kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali lezinye nje inhlelo zikahulumende ngosibalukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank uMnumzana John Mangudya kanye lo bona ngezemali kuhulumende uMnumzana Mthuli Ncube. Njalo ke lapho elimzwe ekhuluma ke ubekungu dokotela Portia Mananganzira yena ke ubechasisa ukuthi kule jekiseni ezabe ihlatshwa abantu abahlala emalokitshini lapho okulesihudo se-cholera lesi kakhulu njalo abantu kumele behambe bayehlatshwa amalokitshi lawo kuyabe kuhamba nje ixesha labo lingafika behambe ubebalisa nje ukuthi obani baya behlatshwa nini kodwa amalokitshi lawo agoqela iGlenview, iGlenora, iMbare, iKuwatsana lePutiriro. Yikho ke lapho abantu abahamba bayihlatshwa khona leyo iJackson. Kodwa ke nxa ufuna ukusitshela ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba ngomkhuhlane lo kumbe ngokuqonga kwempahla yezinto, ungasitshayela ucingo usitshela ukuthi kuhamba njani. Njalo kuyini ofisa ukuthi uhulumende ngabe uyakwenza ukuqeda lolu hlupho kanye lokuthi abantu baphila njani njengoba intengo yempahla isikhuphuke kangaka.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kutaura nhasi pamusoro pedambudziko rekorera uyezve iro rawanikwa iro richiuraya vanhu vazhinji nyanya muguta reHarare saka tanga tiri kunzwa Dr. Portia Mananganzira veMinistry of Health kana kuti vebazi rezveutano vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavainacho chakatanga nezuro chekubayira nhomba vanhu vanomugara munzvimbo idzodzi dzakabatwa nekorera kuitira kuti vawanikwe ivo vachidzivirira kubata chirwere uyezve nekutapurirawo vamwe. Asi tinezve vamwe madzimai vanga vari kutaura vari imomo muHarare vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezvimwe zvavari kudzidziswa panyaya yekutapurirana chirwere ichochi chekorera. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Kwedu kutino kune mari rakabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vanoruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatane maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhunziri kudii kuvhara zvataicheka zvese mune makavhara vokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini nokuona kuti vamachekera mavheji enyu otsvinaimai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatina watakawanza agwara takatoona kuti vanhu vanga vanoruzivo vanga vanoruzivo kwakakwana vachingoyekedzana kuti ive chinjere kune korera sikana uyajindo unongodiwa papo pamunhu pako self-hygiene fangodi iitwe kuitira kuti zirochi korera. Aiwa vanhu tichatakaona kuti vanhu vanoziva vanhu vasingarari pamariro vozova ivo kuti akaya akabata maoko achidi achienda roma kwachi achienda akaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana-siyana nenyaya yekuchimbuziwo kuvaivo vanhu mushoka yanga iri muchimbuzi tichisa tichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi.
Korera iri kuuraya, korera yapedza hama neshamwari, asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei korera kuutsanana, kuti tichibva mutoilet togeza maoko, tichibata chikafu togeza maoko, chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa, ende tinofanira kugeza mafruits edu, hatifanirwi kungoti kumhoresana, takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusati kumhoresana zvachose. Tine hama yakaenda kuNazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vakaadmitwa vaadmitwa I think for 4 hours ndobva vanzi chienda ikumba because panapa paZarisa vachisvika kumba vazvaita futi serious bvavadzoserwa futi kuhospital kuNazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mamwe madzimai vari muguta reHarare vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo zuva nezuva. Vanga vari kutaura kuti nyanya pamariro vari kuona kuti vanhu vari kupiwa dzidziso yekuti hamufaniri kubatana zvive zvatinoita zvekuti tokubatai maoko. Aiwa batana rovana izvibhakira uyezve pakugeza miriwo nezvimwewo vari kuti ivo vakadzidziswa kuti miriwo inofanira kuchekerwa pakachena zvimbuzi zvichigara zvakachena kuitira kuti vanhu vasatapurira dambudziko irori rekorera. Tanzwa zvemwe mudzimai achitaura iye kuti chiri kunyanyonetsa ndechekuti mishonga yekurapa iyo chirwere chekorera inenge iri kuti shomokei nekuti ari kuti hama yake yakabatwa nechirwere ichi asi haana kuzonyatsonzwisisa kuti zvii zvakazoitika. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti dambudziko iri riri kunyanyosanganwa naanani uyezve kupi uyezve kuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti muwanikwe imi musingatapurirane chirwere ichi. Mungazive sei kuti nacho nevamwewo vari kuda kutaura nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munogona kupindawo muchirongwa. Nhasi tiri kuvhura mamicrofoni edu kuti mutaure tichinzwanana kuti muri kupi uyezve kwakamira sei kwamuri ikoko. Star
Yebo ke labo abasanda kwesixhumase njengoba silazisile sicubungula udaba lwesihudo se-cholera isiqhamuke eHarare njalo sikhangela lokuqonga kwentengo yempahla. Ukuqonga kwentengo yempahla ke yikho ukukhanya kuthwalise abantu abaningi elizweni amagabha avuzayo. Siyananzelela ukuthi abanye bathi lwezinye impahla basazitholi ezitolo kukanti ke lezi abazitholayo lazo intengo isehluke kakhulu kulalokho abebeyithenga ngakho izolo kumbe kuthange. Ngakho-ke usitshayele ucingo usitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho kumbe usilandele kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA indebele.com lakho usitshele ukuthi kuhamba njani kumbe usithumele umlayezelo. Njengokwakhathesi-ke sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook. Silo David Ndlovu, silo Khumbulani Ncube uthi hello, silo Tinashe Box, silo uMike Mnikelo Dube uthi yena usubukele ekhona ngale ke eSouth Africa ePretoria, njalo silo Prince Mushuna liqhubekelisi ubukele njalo lisitshayele ucingo sizaphinda sikutshayele lathi usitshele ukuthi kuyini okufuna ukukhuluma ngakho khonapho njalo kuyini okukhathazayo njalo izindlela bani obona ingane uhulumende angalungisa ngazo konke lokho okuhluphayo.
Ai watu daumbo chingamiza varipa live feed yedu parizino tunokuchingamiza isibusisiwe chezi arikuti hello Zimbabwe. Isla Machazi, I think Istambo mtaura arikuti hello family Ntombi Mhlanga Tokoza aripano Patrick Abraham Sungai Shamisa Chinotimba arikuti makadiko Thomas Junior Chivenga varipano Tembani Gwerewe aripano Tonderai Marwira arikuti hello Tembekile Mhlanga Njimba arikuti ndinofarira chirongwa chenyu avaisa hati yake Tendai Mashonga arikuti hello sisi mavi makadiko mkoma Tendai kana ndisisi andizive kuno tiri nani zvedu. Also Tambenge taisa post yekuti munyore mafungiro enyu saka regai timboverenga vamwe vanyora. Pana Show Piri aripano arikuda kuti tigombata Edison Ndawana aripano ambonyora achiti iyo nyaya yekolera inyaya yepombi dzakagadzirwa kudhara chaiko chaiko dzinoda kuti dzigadziriswe zvakare kanaka uye zvari kushushika naye achiti ko vari kuita basa rekutengesa mari marii vari kuiwana kupi vanotengesa mari mumigwagwa. Ari kuti ndifonerei ndobva akanda namba dzake Enoch Chibodo ari pano ari kuti tichakupai pfungwa dzedu abva atipa namba dzake. Kane Makuhanana hanzi ndifonerei. Christopher Matare hanzi please ndifonereiwo. Tafi Zingwe ari pano. Nyasha Manea ari pano akanda namba dzake ari kuZimbabwe ari kuda kuti ataure. Tonderai Mbachimbanje. Hanzi namba ndinoisa asi hamutifonere ndobva akanda zvakare namba dzake. Saka aiwa ndinoshuvira kuti nhasi mukoma tonderai muchapinda pachirongwa nekuti nhasi tiri kutora vanhu vese kuti nekuti munhu wese anogona kunge achibatwa nedambudziko irori rekorera uyezve nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Talent Mapisa ari kuti government haina hanya nevanhu dai vambounza vakuru pamhepo tivabvunze mubvunzo nekuti zviri kuitika munyika tinoona hapana chiri kunyatsonakidza pari zvino. Saka ari kuti dai imi maikwanisa kuti muunze vakuru ivava vatinyatsokuvabvunza kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi yekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo. Maleni Rock Rukoche ari pano anyora namba dzake achiti komi pardon Mugumbate hanzi chiko chiri kuitika panyaya dzemari. Saka ndo zvimwe zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu uyezve pane vamwe vambonyora vachiti tivafonere. Saka aiwa tichawanikwa isusu tichikufonerai takamirira zvedu kuti tinzwe vanyarikani vedu vatakamirira. Takamirira Dr. Aposha Manangazira avo vane chirongwa chakaparurwa munzvimbo dzarura nekorera. Stars, I've been reading here some comments. I had posted a post earlier on from some of our followers on the Facebook, Shona Facebook page. All of them seem to be saying the same thing, that they know that, you know, the main cause of cholera right now are the older pipes and government needs to replace those. So they are saying, government, we need to call some representatives from government so they can come on some of these programs and, you know, these people can call them to task.
Yes, and it's fortunate that we are waiting for such people here. Mm-hmm. And we also joined by Forgive Mahlangu, Natalie Sibizi. Yes, Sibizi, Forgive Siyathabukuthi ulawe ulathi lapha emsakazweni. Kumabona kude njalo sithanda ukuthi silikhumbuze ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo kuthiwa subulele abantu abanga machumi amahlanu i50 elizweni ubungaqhamukanga kakhulu kangako kobulawayo banenge abalaliswayo ensukwini ezedluliwe becatshangela ukuthi mhlawumbe balawo kodwa hayi kuficakala ukuthi ayisiwo sakhulumakele lesiphathamandla salawo manispala wasitshela unkosikazi nesesasifanda ukuthi hayi laba bantu kuficakela ukuthi abala imphuhlane wesikudo seholela kodwa ukhona wabhubhayo okwakuthiwa uvelela eHarare wobulawayo ngenxa yalowo mkhuhlane lomunye waficakala elawo kodwa ngezinye indlela singathi bayenelisa ukwenza lokho okuthiwa yikuwu-container ukuthi ungasabalala ugcwale emalokitshini wonke ngakho nje asikaze sizwe ukuthi abantu bathole amagabha avuzayo ngawo khona le eGwabalanda, eNjube, eLuveve, eMagwegwe, eLobhengula hayi kodwa ke uhlupho lwamanzi luyalube khona ukuthi kwesinye isikhathi kuyavalwa amanzi kwamanye amalokitshi kwathi impompi zabo basazilungisa kodwa nxa kwenzile lokho kuyabe kulamatanka awamabhawuza ukuthi abantu bengahamba bayithatha khona amanzi ke kwenzela ukuthi ngoba umkhuhlane lo kukhanya uyamemetheka kakhulu nxa ungalamanzi ahlanzekileyo njalo izibi ukuchithwa lakho sakhuluma le council yathi iyazama imizamo eminingi kanye lokulungisa izitichi lezo umavila sebentshela ngazo ukuthi lazo khona ngale emalokitshini eHarare bakhala ngakho ukuthi uyafica abantwana bedlalela esitichini esidubukileyo kulamanzi alengcikeza okuyikho kwenza umkhuhlane le umemetheke kodwa ke lapha kuhlelo sikhangelela ukuthi sizaba laye udokotela ovela kuhulumende ozasichasisela ke ukuthi bayenza imizamo bani ukuthi benqabele lokho njengoba silitshelile ngeJackson Lay abayijova abantu ukuthi bengabi lalo umkhuhlane.
We continue to take some of our people that are coming in on our Facebook pages. Thank you very much for following us. We are talking about cholera and also the price increases. So today we're opening up our mic. You can literally write your number and we will call you so you can give us your take on the issue. As you know, currently 50 people have died from cholera. I spoke to Dr. Manangazira of the Health Ministry earlier on and we are expecting her on the program. But she was able to say that they are trying to contain the epidemic. And what they've also done is they have actually, been able to start vaccinating people in the most affected areas. But let's go to Mr. Samuel Wadzai, who heads a vendors association in Harare. Hello, Wadzai, makadi enyu.
Tinofara sisi makadiyo emi.
Ai watiri wadi chimbotitsa nangureyo kuti kwakamira sei panyaya ye vanotengesa mumigwagwa. Tichiona kuti vakange vambobviswa nehurumende vachinzi ndivo vamwe vari kuunza dambudziko iro rekorera.
Zviri kungoendera mberi hurumende iri kushandisa achisimba kubvisa mavenda mustreet. Nhasi chaiye tatoona marori akawanda wanda nemapurisa eZimbabwe Republic Police vakabata navo nemapurisa ekanzuru vachitenderera muguta reHarare chinangwa chiri chokuti vesengesa mumigwagwa ngavabude chirongwa chavari kuendera mberi isu seboka ndofunga mavonero edu taranga taura kubva kare kuti aiwa dambudziko rigadziriswe nekumhanyidzana kwatiri kuona kuri kuita masi rinogadziriswa nokugara pasi kuonekwa kuti zvingachinja sei kana pane maproblems aripo ogadziswa sei saka ndo zvatiri kuramba tichiona zvichiitika mumaguta ese haisi Harare chete maguta ese then kumasvingo kwandanga ndi kugweru tiri kungowana maripoti akadaro tiwana rungomhanyiswa everyday matrix vachidzingwa kuti budai muri kukonzeresa outbreak yekorera
sangano renyu rinonzi chizve uyezve rine mavenda akawanda sei
sangano redu rinonzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation muchidimbu zvichingomirira kuti VSED VSED ine mamembers nyika yese muHarare kumasvingo kwamutare kugweru ine membership inosvika kumathousands kana taura mamembers like mamembers edu ari musystem yedu but tinoshanda neese zvake akasununguka kushanda neboka redu tinomirira vese vari kurarama nokutengesa sezvo zvinhu zvakaoma munyika kudai
zvii zvamuri kunzwa kubva kune mamwe maguta tichinyanyoona kuti nhasi matotaura kuti imomo muHarare panga patori nemapurisa anga achifamba achitsvaga kuti obvisa mavenda papi
nyaya ndiyo imwe chete zviri kungoitika muHarare ndozvatiri kuona zviri kuitika kune mamwe maguta nyaya ndiyo imwe chete yekuti vanhu vari kubviswa mumatingati mutauni chaimo chaimo muya kunzi ndai budai ibai kutengesera ipapo bati dambudziko ratinaro nezvi nechirongwa chiri kuitwa ndechekuti vanhu vari kubviswa pasina tsanangudzo yekuti woenda kunotengesera kupi muchidimbu ndiri kungoti taitarisira kuti hurumende nemakanzuro vanozouza vanhu vachibudai mumatauni vavaka dzimwe nzvimbo dzokuti vanhu vaende kundotengesera nokuti imimi neni munozviziva kuti kana vanhu vakatika vabvisa izvezvi tikati allright endai for example zvekutaurwa kuno kuHarare kuti endai munotengesera kumwe zvikuru kucoca-cola nekumwe kumwe kugona kuna kucovendry holding kusina matoilet kusina mvura yacho chirwere chekorera chinopera sei tivo vanhu ivava vachaenda vachinotengesera panzvimbo dzisina kushambidzika makastomas achauya achitenga mafuruka hapana mvura achauya achitenga vanhu vanee hapana pokuendera kumatoilet ekushandisa saka hatisi kugadzirisa problem taenda kugadzirisa problem ngativakire vanhu ngatikriete nzvimbo dzokundotengesera dzakachena dzakashambidzika hapana vhenda anovaaenda kundotengesera wakashambidzika dambudziko ratingori naro izvizvi vanhu vari kunzibvai pamuri kutengesera asi pasina kokuti vaende ende vamwe vari kunyeba kuti hanzi kune kwakavakwa kuti mavhenda zvaita kunoti hakundotengesera takaita ongororo isusu Harare nezvimwe nzvimbo kunzi ndekupi kwati kokuti vanhu vaende kundotengesera kunotaurwa kwati hakuna mafasiritisi saka tinenge tinonyeberana kana tinenge taa chokwadi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo. Vawadzai nemashoko enyu iwaya. Muve nezuva rakanaka.
Notenda
sisi. Bye bye. I hear you've got a caller.
Yeah, ungangichazisele ukuthi ube sithini umnumzana siza thatha ke omnye njalo umnumzana uMike Mnikelo Dube siyakwamukela kuhlela.
Eh, makadini.
Aiwa, tiri nani makadi yenyu tiri kusaura nani uye zvemuri kupi?
NdiMike Mnikelo Dube Pretoria, South Africa.
Ehe, taurai pfungwa dzenyu tinzwe.
Pfungwa dziripo ndedzokuti tikatarira zvinhu zvizhinji zviri kushanda muna Harare unowana kuti zvinhu zvakudhara saka zvezvichida kuti hurumende igadzirise ise zvinhu zvinyuwani ndokuti pamwe vanhu kuda health yedu ingave inenge iri nani
Saka pamune hama here dziri kumusha uye zveivo vari kutii nemamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yechirwere chekorera?
Hama dzakazara kumusha, kuHarare dziriko, kuBulawayo dziriko, kunana Gweru dziriko. Asi kuti ivo vanototaurawo kuti zvinhu zvakatooma. Kuoma kwekaita zvinhu inyaya ndikati yezvematongerwo enyika kuti hurumende yedu haitarisiri vanhu kuti vanhu vayo vangararama sei vanozvitarisira ivo pachavo top brass yehurumende
yeah. Aiwa mashoko makukutu mukoma muve nezuva rakanaka munotaura ndeveleri
hai ndinongoti taure hangu ndiri mundevere asi somunhu wakakura kune vanotaura chishona ndangova zvese
saka imbokuluma inasi sista hapana pamungotaura zvamamuri kutaura sta
kukuluma chaiko kunototi netseu
aiwa pakanaka muve nezuva rakanaka
ndinotenda zvikuru sisi mafelas
babai
chaf
Our caller there, just like what others were saying, is also reiterating that he feels that some of the pipes, especially in Harare, are old and things need to be sorted out. And he's also saying that the people that are actually in power are not there for the people. He feels they are letting the people down. And he says there has to be political will by the government to rectify the situation.
Yes, and we know most of it is the issue of money because they are talking of replacing, the municipalities always talk of replacing all those pipes. And you're talking of kilometers and kilometers of pipes, not just maintaining where it breaks. So they need a complete overhaul of the system. But as it is, they can only respond to breakages and maintenance.
Yes.
Yebo ke lapho siyezwa abalaleli bakhuluma okuningi okuchiyeneyo ngokwenzakala khonale eHarare ngodaba lwesihudo secholera kodwa awukhumbuli ukuthi lawe ungasitshayela ucingo nje usitshele ufuna ukuxoxa ngakho phakathi kwayo leyo cholera kumbe usitshele ukuthi kuliphatha njani lokho okwenzakeleyo ngombiko owethulwe ngusiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank umnumzana Godwin Mangudi akanye lokukhulunywe ngumnumzana Mthuli Ncubena obona ngezemali. Likubona njani lokho abaningi bebekhonona ngokuthi sokulomthelo usukhuphukile ukuthi bawubhadale lapho emabhanga izimali zabo, njalo abanye abathandi khonokho ukuthi sokwehlukanisiwe ukuthi sokule account eyinye yohlobo olunye lwemali yakwamanye yamazwe yama-bond notes laleyo futhi emali yamafonini, ukuthi hayi kambe uhulumende ngabe zama ukuthi ubathathela imali yini kumbe hayi. Njalo siyezwa ukuthi intengo zempahla seziqonge ukumangalisayo lokho ekwenzakele lokho. Usitshele ukuthi kwenzakalani kweyakho indawo.
Regeti mboverengazve kune avo vari kupano paFacebook page yedu yeVOA shona pane achengetai chirinda ari kuti maswera sei tiri kukunzwai but unable to watch because network problem. Aiwa tinokuchingamidza ipachirongwa pana memory kudangirana ari kuti hello hello kwa muruo sisi memory pano nasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekorera uyezve kana pane vamwe vada kutaurawo nenyaya yemitengo iri kunzi iyo yakwira kwese kwese uyai zvenyu tiwanikwe tichikurukura ipo pano nasi tiri kukupai mukana. Vanga vevari madzimai kana vana baba uyai nhasi tikurukure tiri kukupai mukana kuti titaura netiona kuti zvofamba sei nekuti sekuuzi wakwa muri kuita Ministry of Health kana bazi rezveutano riri kuti riri kuita zvese zvarinokwanisa kuitira kuti rirwise denda irori rekorera ranyanyo tekeshera munzvimbo dzakadai seGlenview nekuwadzana uyezve tiri kuonawo vamwe vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibatanidza mari kungave kuri kuUnited Kingdom kuAustralia kana imwe muno muAmerica vari kubatanidza mari vari zvikwata vachiedza kubatsira kuti vanhu vagowanikwa ivo vachitengerwa zvinhu zvakadai semagraves nemishonga iyayi yekunwa nemapiritsi ekuisa mvura. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino. Toda kunzwa kwa muri kuti imi muri kuriona sei dambudziko irori rekolera uyezve muri kuwana dzidzo yakakwana here, nekuti vamwe vari kutoti ivo vari kudzidziswa kuti kana muchinge masvika padambudziko rekolera irori kana pamichato nezvimwe zvakadaro vanhu ngavasamhoresana maoko parufu, vanhu ngavasamhoresana maoko ngavangoita zvekudaiwo zvibhakira kuitira kuti musawanikwe muchitapurirana utachiwana ihoyu. Star, over to you.
Yebo ke marvelous sisizo ukuthi sesilomunye umlaleli ecingweni ngubani silaye.
Siyakuthanda Nkomo, linjani?
Hayi siyaphila Mankomo, ufona ungaphi kwelizwe?
Ngise UK.
Oh kunjani khona ngapha UK?
Ah kuyaqanda.
Mhm. Ye kodwa kukaqandisisi kakhulu phela, akukaqandisisi kakhulu njoba singafiki esikhathini sokugodona. Mhm. Oh ngapha selikuyiwe into.
Iye sesingena phakathi kwayo.
Selingena ye. Hey khona manje kuzaqanda ngamandla ke siphakathi laphakathi.
Ya kuzaqanda manje.
Lati vele sesiya khona. Ye ungaphosa elakho ke ngodaba lolo lusegudwe.
Iye ah tina ndasiko ekhaya kodwa siyenza nje ugururu wethu ukuthi vathoni ngokwekhaya lokho. I think i-problem ekhona eZimbabwe ukuthi even nalaba abalamabhizimusi baphongukuwavula nje bengafakanga la ma-toilet. Mina I remember uhamba kwami khathi esekhaya ngo-April ngangena even e-chicken inn. I-chicken inn i-toilet yangikhona i-flush kodwa ibhizinisi abantu bayathenga and banengi. Why amabhizinisi wonke eZimbabwe bengaqali ngokufaka ama-toilet bangakwenza amabhizinisi anjalo?
Ye mbona ingani imithetho iyababamba ngamandla ukuthi iyabaphoqa ukuthi kube le toilet, kube le sambuzi, kungabi le business ngoba unless usitsho ukuthi zikhona izambuzi kodwa zisebenzi njengoba sithi ayingaflashe i-chicken inn.
Ye akonto chicken inn kuhlala kuthenga abantu.
Mhm.
Ye
Ye kodwa singathi manengi ama business
abantu abangakhokheli ilokuzeni indawo abatheka indawo indawo zonke lapho okulama business khona abe health.
Mhm.
Ukuthi khona indawo ezinjengako chicken inn ama business la amakhulu lapho kuhlala kuthenga khona abantu. Kulama toilet yini? Ungakhangela indawo le emarenkini akulama toilet. Abantu vele kavagezi izandla bahamba bayithengisela abantu ukudla. Khona pho nezandla umuntu phongo uhambe toilet ayechama umbaye ngaphandle kagezi izandla.
Yeah, kodwa akhona phela lawana. Akhona lawana ama toilet awe ranking, lawana amaningi, lawana ama public toilet, even la lawana kwazimbele okhe khona ko hype le city hall. Kodwa kumbe singathi kumele ukuthi bawahlambe angangcoli njalo asebenze.
Ye, anja kona ukuthi nxa ungena kwapana vele uhlangabezwa kutu. Abantu baphonga ubhotshela phansi bathiye kunjalo, akula la hygiene. Ukuthi ngoba umuntu nxa engafica i-toilet ingaflashi, uyaze aprefer ukuthi abhotshele phansi khonapho. Kumele kube le lokhuzeni, kube abantu bebe-strict, i-council ibe-strict, ihambe ama-toilet by toilet, especially kuma-public lokhuzeni, kuma-public areas. Behamba be-check ukuthi khona ku-clean yini. Akwenzakali konke lokho eZimbabwe.
Yes, siyabonga. Manje njengabantu abahlala khona
abavula ama business, ababahloli ukuthi ama toilet abo aya functiona yini kula ma resources amanzi ukuthi khona nxa umuntu engaya ngaphandle kumbe ayenza kwenza e toilet uyakwanisa ukuflash. Into zonke lezo vela kulabantu abakusecha.
Yeah, hayi siyabonga nje kusixhasa kuhlelo, siyabonga umbono wakho. Kodwa ungasitshelela ukugcina ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yempahla leyi, kuyathumezeka yini ekhaya ukuthi abantu bethenge?
Yeah, mina uyazi ukuthi kuyangimangalisa izinto, of course ziyakhwela, siyakhala of course, kodwa mina into engimangalisa lapha isinkwa, of course ise UK, thina isinkwa lapha e-UK sisithenga nge-$1.75. Ukhangele compared to i-pound le US dollar. Abantu bayabekhala ukuthi isinkwa, engxenye la i-government, I don't know, kumbe engxenye badinga ukuyi-take, okumbijana. Thina lapha isinkwa, of course, sisithenga nge-$1.75.
Yeah, kulungile.
£1.75. So mina uyazi kuyanzimela ukuthi ngithi ukuthi khona izinto zakhona ziyadura. How? I don't know.
Yeah, ngoba bona bevela imali leyo bengalayo bengayiholi. Hayi, kulungile, sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo. Siyabonga umbono wakho Manko.
Oh, kulungile.
Ubele soko
lokho. Siyathakazelela ukuthi engxane uhulumende uzanceda abantu nje abanika imisebenzi.
Ukuthi
nje la ihulumende andivele lama elections asandukuphela. Ngaba banika nje ichance ukuthi benze lokhu lalokhu here and there. Uhulumende la upresident usagijima nje indawo zonke, uhambe ecela izinto, uhambe usacela izinto.
Abaningi bamelele ukubona into zayinelisa.
Ama elections asandukwedlula and uNovemba kakho khathana ukuthi nguye othetha umbuso. Abantu kabamnika ichance ayenze izinto umnyaka lo mnyaka ukaphela sikafiki kulokhu zenu eminyakeni ukuthi uphele sesiyafika ukufoza kuNovemba kodwa ama-elections la asandukuphela.
Yeah, nithemba balalele-ke abantu
ukuvuka zikhona.
Siyabonga kakhulu
izinto zonke ziyadingwa.
Kulungi.
Abaniki lokhu zenu i-government ichance ukuthi ilungisise.
Rigatins with Nemum Terri Varpanari. Hello.
Hello, Magadi. Enyu.
Tiri wadi tubisa ora nani uye zvemuri kupi mukwasha?
Muri kutaura ona mananda ku South Africa kuno ku Johannesburg.
Taura yenyu tins.
Ndati nditange nokumukwasisa imi pamwe chete nemhuri yese Zimbabwe vari ku Zimbabwe.
Aiwa tinokukwasisa.
Ndoda kuti panapa paita inonzi mai vatsvamusana mwana akatsva dumbu. Dambudziko ravapo nderekuti munyika maindastry akavhara. The only alternative yasara nevanhu panguva yachiri inoyi kwedza kuzviraramisa vanhu vachiita zvitengeswa zvavo zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama. Zvinova zvezvimwe zvinhu zvinoitawo kuti chikamu chemhuri yese yemuZimbabwe chatangira nenyika dziri kunze iri nhau yokuedza kuda kuti upenyu hufambe zvakanaka. Tinozvinzwisisa chose kuti munyika takasangana nematambudziko akakura, more specially soon after the land grab ndopakanyanya kuita matambudziko edu. Asizve ndoda kuona mukana uno ndichitendawo kuti nezuro ndakanzwa muchirongwa kuti kune zvizvarwa zviri kuZimbabwe vari kuedza kuunganidza mari vachitsvagudza nemishonga nezvimwe zvese zvakawanda wanda.
ichokwadi
kuti zviwane kubatsira vanhu vari kumusha. Tinoda kukutendai nemoyo wakadaro.
Mm-hmm.
Kana vanhu vakakona kuva nefungwa dzine taridziro yakafanana naiyo yokuva positive, nyika yedu ndine chirimbo chekuti tinemwe stage yatichasvika ichaita kuti tiyemure nevari kumushavo vayemure, kwete kuti tingoramba tichingosora.
Mm-hmm.
Hapana chinobuda pahurumende, hapana chinobuda pahurumende, zvozodii kana taramba tichingodaro kuti hapana chinobuda, hapana chinobuda, hapana achazobudisa ndiani?
Saka imikurudziro yenyu ndeyekudii pari zvino taona zviri kutarisana neveruzhinji?
Kurudziro yangu yandina ndeyekuti pandati mumai vatsva musana mwana akatsva dumbu, ndaanotida kuedza kubudisa pfungwa yekuti vevendors association pari zvino kana vachidzingirana nemapurisa kurarama kwavo vanokuona kwakaoma.
Mm-hmm.
Asi nguva imwe chete zvezvakare hurumende yasungwa neutare kuti izongorega vanhu vachitambudzika neurwere, ndizvo zvichionekarawo zvakati kuti mumaresearch zvinoonekwa kuti urwere uhwo hunouya nokuda kwetsvina dzinowanikwa panzvimbo dzakafanana nekutengesa nezvimwe zvinozongoitika zvisina kunge zvisina kugezwa. Ndaifunga kuti kudavo vemavendors association vaimbogona kugara pamwe chete nevari mumaguta, vakuru vemaguta, madzimai avo, vana meya, vachikwanisa kuvakurudzira kuti pari zvino tanga tichikumbira kudai hazvo muine kurarama kwokutengesa, mumboenda panzvimbo dzedza dzatakataura, tozoti taona kuti chirwere chanyangarika chapera.
Mm-hmm.
Togadzirirana zvakanaka kuti vanhu vakwanise kurarama neupenyu while the government is trying on the other side.
Mm-hmm.
Dzane kuti tingoramba tichiti government inoti ukudei tadai, vanhu vachiti hazvigoni, but vanhu vachifa, vanhu vachiblema futi government. Handiti munoona dambudziko riripo vatesi?
Ehe, munogona
kuti kuda
munogona kuti dei nechirungu here?
Hurumende
mumboti dei nechirungu kuti vamwe vanzwisise zvamuri kutaura.
Okay. I'm just trying to say meanwhile problems are really affecting now each and everyone back home.
Mm-hmm.
More especially of all those who are at home. The only alternative for them to survive is about for them to sell any other goods which they think that could make their family to survive, to bring food on the table.
Mm-hmm.
But otherwise, I wanted only to say, while the government is trying also by all means to make sure that vaccine should have to be found to control this disease, so-called cholera, I thought the city fathers and also the vendors could try to find a solution.
Mm-hmm.
And sit down and come up with a solution and try to listen to the local authority and go to those places that are designated for them to sell their goods, rather to go against the government. Because in as much as people are dying, those people again, they attack the government. And we know that the government itself is struggling. We know the reason why the government is struggling, because the government does not have money, and we are on serious sanctions that we are trying to come out of. And I believe that if we can work together by supporting our government, and also not forgetting those who have been trying to seek for donation outside there by in America and Britain, we're really proud of you. And that shows that you have got your country at heart.
Mm-hmm.
Not always to have negativity, but to try to be positive with your country. Zimbabwe is our country. Even us who are here in South Africa, though we are not yet found the organizations that are trying to seek for donations and collect some money to help those people at home. I wish also if we can have such kind of an organization like that, so that we can send money home to help our people who are in the hospital and those who are not yet also in the hospital due to the fact that medication is also running shortage in the hospitals.
Thank
that is
you.
My only request.
Thank you so much. Thank you very much. You have a blessed day.
Thank you very much for taking my call. I really appreciate it.
Bye-bye. Sa. Yebo ke nyezwa ukuthi ecingweni silo mnumzana Thamsanqa Hadebe yena ke ngukansela we Harare ekuwatsana engasiya kwamukela kuhle
yebo I correction ngukansela edivarasekwa
edivarasekwa ye yona yebo. Yona edivarasekwa kungabe kule yodaba lo cholera lolu olukhulu okwedlula amaye amalokichi kumbe lina hayi lingcono
edivarasekwa ka ulensuwa sila davalolo le cholera
yebo lisathi
asila problem ye cholera kulensuwa
ye kodwa lena liyenzani ngama akula esingathi threat ukuthi ngaba khona zinjani izitichi azidubuki yini amanzi akhona kuyahlanzeka kule mfundiso ephiwa abantu uyiphi imizamo eyenziwayo ngalolu do
right i-threat wo ikhona of course ngendaba yokuthi ama resources i-council aba malutshwane ukuthi sincede esingathili yona i-quick response or response time uma kungaduka ama-storage njengoba usazi ukuthi iDivarasekwa is one of the oldest locations kule i-population esekhule ukudlula ukulungiselwa ayayiyenziwe khona abantu ababelungiselwe ukuthi bazezindlu ababahlala ezindlini lezi sebebaningi kakhulu ukudlula ukulungiswa ayikakwenze khona njengalokho lathi njengomakansela sesingene busy ukuthi sincede kwesinye isikhathi uyasitula ngithatha ukuyimota kwami okuncane okungakwani ukuthi ngithwane laba abantu abavulayo amasiweji ayabedubukile ngensimbi zabo sometimes ngiyakwanisa ukuhamba ngiyobachiya ngiphenduke ngizothatha insimbi zabo ngibebanike baqaliseke ukwenza umsebenzi ngokuba izimota zangikhona zingekho noma ukuthi azikwanelani ukuthi zingene yonke ndawo
ye umsebenzi omuhle kakhulu lowo kodwa eminye njalo imizamo eliyenzayo njengekhansili kuyini liyancedisa idolobho lonke kumbe hayi nxa wena kuwadi yakho kungela dobolo ngako akukho okunye likwenzayo
right kudolobha lonke leHarare yikho ukusebenza esikwenzayo kuma-full councils yethu nakuma-meetings esiwayenzayo sinika izindlela esicabanga ukuthi elakusasa lethu lingalungiseka sivalele lo mkhuhlane ekuphendukeni kodwa emalokation uma sengisebenza ewadini ya sengiphendukile ngingekho kuma-committee meetings nakuma-full councils le ndlela lazo engisebenza ngazo ezokuthi ngincede ukubonisana lalabo izisebenzi zekansile esekudistrict ya ukwenzela ukuthi sivule esingathi ngama-drains aba amanzi angaflowi alokho ehlezi noma ukuma okungabanga ukuhlane uma amanzi lawa angathiwa enjalo ngoba ayingcekeza
ye kulungile sizwile kodwa ungabamba khonapho ecingweni sizaphenduka njalo kuwe sisathatha umlaleli
alright
hello
hello
makadie nyisisi
yeripo makadie nyisisi mave
ai watiri wadi murikwi munaitwani uyezve muri kupi
ndinaitwa mire marete ndiri ku South Africa ku Pretoria
ai watipewo pfungwa dzenyu nedambudziko iri rakatarisana nenyika rekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo
alright dambudziko iri ratiri kusangana naro kumusha wokusisima verinoti rwadzei ndanzwa mutaura anga achitaura manji manji achiti iye mavendors anofanira kuti vanzwisise asi anofanira kutarisa mativi ose nekuti 90% yevanhu vari munyika havana kwavanokwanisa kuwana chouviri vanoraramisa sei mhuri vanoda kubhadharira vana maschool fees wotarisira munhu akadaro anonzwisisa chirudzii asi ini ndandiri kuvimba kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuclear vose ratasa kuti dambudziko redu iri riri kunyatsobva papi mvura iri kubuda mumatepe ekumbaka handidi kukunyeperai ndakaendako ndakatadza kuinwa hainwike iyo pachayo yakatochinja ruvara vakakwanisa kupa vanhu mvura yakachena vokwanisawo kubatsira nemacleaning project kuti dhorobha roclinwa I think izvinhu zvese zvirwere zvikaizvi zvinombodzikira kwanikowo treatment
Saka tina kanzura vari panapa dai vaikwanisa kunzwa zvamuri kutaura regai tinzwe kanzura muripo here apo
Hello, Councillor, muripo here?
Ndiripo ngikona.
Inzwai zviri kutaurwa nemuterera ari kuti iye shwiro yake ndeyekuti dai paikwanisa kushandisika ipapa pakuti vana vapuwe dzidziso yekuwanikwa vachigadzira munzvimbo dzavanogara. Ameno, in council there, are there such programs where you're teaching your people in your constituency to clean up and make sure that the areas are clean?
Yes. Tine chirongwa sometimes chatinoti isusu teach them young. Catch them young, inobata pakasiyana panyaya dzeutano, panyaya dzokuchengetedza nharaunda dzedu, kuitira kudoti kukura kwavanoita vange vachiziva kudoti kunaka kwekuonekera kwenzvimbo dzedu kwakakosherei, ende uyewo kunobatirei, ende uyewo iyo tsvina yachona yavane vachisanganidzana nayo inogona kubatsirika patinoti recycling. Vazvizive kuti vakaunganidza inogona kuvadzorera kuti dzimari ivowo vanhu dzinozobatsira kana vanga vabereki vavo kana ivo vawane dzimari dzokutengawo mapensel nezvimwe zvinodikamwa kuzvikoro.
Aiwa, batsa yenyu makadaro. Kola Miriam Mazvinzwe here zvataurwa naKanzura?
Zvavari kutaura tiri kuzvinzwa, asi sofa takada kuta mamiriro akaita zvinhuka. Munhu chouvira anochiwana kupi? Nokuti toda kutarisa kuti vanhu vari kuda kurarama sisimafe, havana chekudya, havana chekuti vakwanise kutengera vana mayunifomu. Zvikoro zvedu zvinobhadharwa maschool fees. Dai tanga tine zvikoro zvinoendwa mahara, zvaida kurerukira vabereki dzimwe nhau. Basi apo makada kutarisa kuti tinofanira kuti tibhadhare mari chikafu chinodiwa kana chipatara chinoda kubhadharwa. Saka vanhu vanokwanisa here kurarama pakadai?
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa. Muve nezuva rakanaka, uyezve musanete kuramba muchifona pano pachirongwa ndechenyu.
Tatenda.
Bye-bye. Tine mumwe mutereri zvakare vanga vasoda kudomwa nezita. Hallo. Hallo, caller.
Hello.
Hey, taura yenyu, tanzwa kuti mati hamusoda kudomwa nezita. Muri kupi, caller?
Ndiri kuGokwe.
Kwakadii kuGokwe?
KuGokwe kwakaomba.
Taurai yenyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti chirwere chekorera chiriko, tiri kuchinzwisa. Mazenda tirimo, asi chiri kunetsa ndechekuti vanotidzingirira vachiti endai kwakati. Sesu pano pasenda tiri kunzi endai kucraft. Kucraft kwacho ukaenda seri kwejira uri ndokutoireti kunotori netsvina imwe isingaiti. Wozoti ukapinda munobikwa zvikafu ukadya ukanzi enda mutoireti, aini haudzoki kwauri munhu wakanaka. Asi vanomaisa vari panze avo vachiti kwanzi ndiko kune tsvina. Ndo zvinotirwadza izvozvo.
Saka mati imimi muri kuita zvokutengesa muri kuGokwe, dambudziko iri rekorera rasvika here kuGokwe ikoko?
KuGokwe hakuna korera.
Ehe, asi mishuwiro yenyu semunhu anoita zvokutengesa ndeiyeyi takatarisa mararamiro amuri kuita pari zvino?
Tasingokumbirawo kuti dei vanga vatipapo kutengesera pakanaka, pekuti zvinokaona first day yatopenya kudzingwa. Vanhu takanoungana murengi, murengi macho futi toireti dzirimo hadziiti. Vamwe vane vana vanenge vavanavo vachishanda navo, anongonzienda unoita tsvinapo. Hapari kubikwa sadza, hapari kutengeswa mafrizita, hapari kutengeswa makabhiji. Ndo matorino utsvina usingatomboiti.
Saka kuti munyatsotimi magutsi kana muda kuti mugadzirisirwe sei ikoko GoKwe kwamuri?
Isu satimokumbira kuti dei vaipa vanhu pokutengesera saipapo. Kovenemasei zvikuru sei nenyaya yekorera, toda matoireti nemvura.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka mama. Tinofara kuti matitaura nemi muri ikoko kuGokwe.
Nokuti zvezvimwe zvokuti zvepolitics zvinongowanda. Isu tiri vanhu vokuno kumusha, asi vanenge vachitanzi vamwe tiri vanhu vokumusha. Unotonzwa nevamwe vakaruza mubato riri kutonga vachiti makoti madii muchakaura, manje zvinotirwadza.
Wondo zvamazwi avari kutaura ikoko?
Aiwa,
mazwi asina kunyatsomira zvakanaka, asi tinokutendai mama kunge manga muinesu, uyezve tinoshuvira kuti muve nezuva rakanaka. Saka regaini musati maenda, pazuva muri kuita mari nebasa rekutengesa iri?
Mati.
Pazuva kana muchinge matengesa munotengesa chii?
Tinongotengesa zvinobva kumuchati, tinotengesa mazhanje nezvimwe zvakangosiyana siyana, maorenji nei.
Saka munowana mari yakamira sei ipapo?
Pamono wangu wangu kwanza sema zwabe wa msinga zingiri kupa wangu kwanza kuwa na $20.
Ayu wapaka na taure eni.
Zataita imina ambigari muta unimusimuka kwe zenda. Zinoka zangu kumusha kupa marzeva. Tokila kombi tienda kusenda. Tono kienge sali chidoka kumba.
Ayu wa muve nesu warakana kamama.
Ayu wa marida.
Babai. We have another caller. Hello, caller. Hello, caller. Hello, caller. I don't know. I think my caller, maybe the phone is not very clear.
Yes, and we also understand Councillor Thamsanqa Ngakadebe of Tsivarasekwa is also gone. But ubesichasisela ke lapho ukuthi kuhamba njani khona ngale lanxa yakhe wadinga lakho lero kunenganga ukuthi bangcedisana njani. Labanye lokuthi bayenzani njenge council.
Hello, muripo ere kola?
Yes.
Ehe, munaitwani muri kupi?
Yeswa Modesta Taringa and Victoria.
Taura yenyu sisi Modesta Tinswi.
Hai, nulongo ufunzo, nungo ndo, ndi kolera ya zara kuzimbabu, zara ndi kumbo zio, ndi kamba seyi.
Aiwa kolera ili kunzi ya nyanyo tekeshera ku Maduroba. Uyezve parizvino yakauraya vanhu vanokwana 50 asi hurumende iri kuedza nepainogona kuitira kuti iwanikwe iyo ichipa vanhu mishonga nezuro vakatanga chirongwa chekupa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichochi ndo zviri kuitika
saka iri wanikwa kupi nekupi dzivo zviri nogara kumasvingo vari kuti haisati yasvika.
Kumasvingo pane vainzi vakabva kuHarare vachienda ikoko kunenzi kune makeses womamwe akaitika ikoko nekwamutare nekubhulawayo asi kubhulawayo harisati yauraya zvayo munhu asi pari zvino vari kufa ndevanhu vemuHarare.
Hatifani chiri kuchinja here?
Motoramba muchiteerera ipo pano regai timbotora vamwe sisi rambai muchiteerera ndo patichakupai zviri kubuda imi mozodzoka. Thank you so much. Bye-bye. Esther.
Yebo ke laba basanda kusixhuma lanxa nje singasela isikhathi esiningi esiseleyo kodwa ulokhu lethuba lokuthi lawe ungasichayela ucingo ungene kuhlelo la usukhulume ngodaba lolu olwekholera. Siyakhumbula ukuthi lanxa lapho hlala khona ingekho kodwa kunengi okungenzakala ukuthi layo uqhamuke uthini wena ngempompi zamanzi khona ngapho uthini ngamanzi atshona ekhona yini ezimpompini njalo izitichi lezo ezamasewage azidubuki yini njalo wonke kule mfundiso yeneleyo yini ukuthi umkhuhlane lo lingawunqaba njani njalo wonke khona okuliya kuthola yini sikhangele njalo ukuthi le ntengo yempahla iyakhuphuka abantu bakhala lapha bathi impahla azisathengeki intengo ebikhona ngenyanga edluleyo lekhona lamuhla nxa siqathanisa yehlukene kakhulu njalo ke sitshela wena ukuthi kwenzakalani njalo kuyini okunye osokusilela ezitolo njalo kuyini ofuna ukukhulumende akwenze ukuthi uhlupho lolulunge lube nganeno usichayele ucingo.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekolera. Denda iri riri kunzi rauraya iro vanhu vanosvika 50 asi rakanyanyotekeshera muHarare. Tinafaraiti Madidi ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti kindly call me ndovaisa namba dzake dzekuZimbabwe. Tichaedza kukubatai kuti mutipowo kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko panyaya yedambudziko iro rekolera. Takaona nezuro bazi rezveutano rinotungamirwa iro na Dr. Portia Manangazira vachienda ivo kunzvimbo dzakadai seGlenview vachienda kuno pa vanhu nhomba dzekudzivirira chirwere ichochi uyezve vari kuti nemusi wesvondo vachange vari kuwana mimwe mishonga yekuti chirwere ichi yekuti chirongwa ichochi chavari kuita chekubaya vanhu nhomba chiende kune dzimwewo nzvimbo saka ndozvatiri kukurukura ipo pano kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Regai tende tiri kunzwa kuti pane muteereri. Hello.
Hello, mama Mavilasi.
Makadiko, tiri kutaura naniko?
Namama Mukoma, makadi ndombenze.
Ngifine, ngibho.
Muripo zvenyu.
Tiripo zvangu, makadiko, kumuri kupi?
Ndandirile, ntombendala umfazi kankomo
yebo kunuma usandakile lo mina mina ngiyadoba doba
vanini bitele bitala ngikurumiza
okay taurai tinzwe modzozo kuendesa iku nasta uko taurai tinzwe pfungwa
dzine basa rakakura vanhu vezimbabwe hurumende ine basa rakakura zvikuru chachaizvo
ehe
vakurumidza kukurumidza kukumbira dzimwe nyika vatumire mapaipi manyu mari new pipes ndani kuti vopota vachitaura aindopera korera
ehe aiwa shuwa
vakumbira the basic very cheapest thing vochinja malaini wa vari kudhonza mvura vochera manyuwa voisa mapaipi eplastic the very cheapest thing sezviri kuitika munomuwana rabhotswana munomu havachashandisa that old technology yakapfuura kudhara yaya ine ngozi kuvanhu
okay
dzekudhara dziya dzadzine rusi dzinoita se aimbopera plus government yakakanganisa kugarisa vanhu ichingoregera ichiita apanezese kutora vanhu marizevha vachivaregera vachiungana mutauni dzine ngozi dziyazi
aiwa mashokoona
kwanana DRC vanhu vanouraya nechiyacho chinonzi ibhora because vanenge vakaungana
okay aiwa pakanaka vankomo
mazvaro kune michini the one chini chacha unogona kuisa from Plumtree Harare itine mantu nengwa chera wafura kugula uri ega uchizvisira jecha kisa se vani vatera mashure vachifushira mapipe eplastic wo connector from those pumps dzinodhonza mvura voenda straight kwavano supply vanhu vosiyana nezvakawanda izvo vochinda votsvaga mari hombe hombe chacha voita izvozvo hazvimbopera izvozvo vanhu vawandisa kuHarare is overpopulated
aiwa mashoko akanaka chaizvovakakanganisa
vakakanganisa vakuru vetu chacha varikonga kukanganisa unonzwa unoona nguva yevanana suruwere unonzi tichakugadzira yevanana chombo tichakupai mastendi kuHarare tichakupai mastendi kuHarare why they can't build complex vanana murewa vananani modern complex vosupplyers vinyukoko vanhu vaona manyu hakuna kana dhorobho yakavakwa nezimbabwe yelatest town yokunzi yakavaka ikaisa makomplexi ikaisa mashopi mall kuti standekile kana iwewe mabvele zvinogona kusupplya nhumbi dzako dzinobva kuamerica zvichitengesa ikoko zvitengwa nevanhu kuunganidza vanhu kunge mbeva one place zvine ngozi
aiwa ichokwadi
chero masoja chero mapurisa chero ani nesi chero ani tichatofa tisipera neizvozvo zvine vanhu vasina pfungwa ngatichinjei pfungwa dzedu tiite zva zvine musoro tidanane tidanane sezvajosha ngoma aitaura kuti itai sevana vevhu mudanane
aiwa mashoko akanaka iwaivataura
kati ukasadzidzisa vana ava muvadzidzise mari vachakushupai mangwana ichashupika mari ichapera zvese zvopera
aiwa tinokutendai vangomoera
mari hakuna zvese hazvipi havakumbire nekukurumidza vachinje dzati ese malaini emvura yava vachinje vaise new lines dzinodhonza mvura yakachena hazvimbopera izvozvo
aiwa tinokutendai vankomo muve nezuva rakanaka
vehosha iri kubva kuvanhu vese vakagara ukatarisa kwese kwanana mbudzi kwaka kwese kwese inzvimbo dzanu dzakachengeta zvichifidha Harare zvichifidha makambani chiita se vakangoregera because vaitsvaka makampeni vachiti garai garai kusina kana maplani zvine ngozi izvozvo mavelas zvine ngozi hombe chero iwe vangangodonza vanhu uchingovagadzira paya garisa payadhi bako sezvataita papa uchinzi ndine marocha 100 payadhi toilet 1 zvine ngozi mavelas
aiwa tinotenda chaizvo vankomo muve nezuva rakanaka Mr. Nkomo there is very, yes, very passionate. And, you know, he literally is saying that Harare is overpopulated and the government should really take out the pipes that are there now and replace them with new technology. He was giving the example of Botswana and he was saying, you know, Botswana is now using new technology and a problem like cholera is caused also by overpopulation.
Yeah, ngoba infrastructure liana ya yenzelwe abantu abalihlekana kodwa abantu lokho besanda. Sibonge bonke abasixhasileyo kuhle lolwethu olivalelisayo ngusithandekile
and tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi chewomen's round table tinokutenda ichaizvo totenda vasamuel wadzai vambouya totendazve avo vanga varipo sevanotiteedzera pafacebook pamapage edu tese voa shona voa ndebele ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya let's meet again next week here on the women's round table have a blessed evening And hopefully next time when we meet, we will be discussing something more pleasant than cholera, which to this date has killed 50 people, with plenty more being afflicted. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night.